Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao nhasi vazivisa kuti Zimbabwe haisi kuzodududza pachirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chinonzi nevamwe chapa kuti upfumi hwenyika hugwadame. VaZhuwao vanga vachitaura pamusangano wavakakokera kuHarare International Conference Center nhasi weNational Economic Empowerment Conference. Mashoko avaZhuwao anoratidza kuti mubato reZANU-PF hamuna kuwirirana zvachose pachirongwa chekuendesa upfumi kuvatema ichi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemamwe makurukota avo akaita savaMike Bima avo vanoona nezvemaindustry vakamboti chirongwa ichi chinogona kuvandudzwa. Asi vaZhuwao vazivisa vanhu nhasi kuti vari kuzoramba vakamira semusambangwena kuona kuti mutemo uyu wazadzikiswa.
Zvekuti pane vaye vangangodai vachiita hope dzekufungidzira kuti vanoti kana vasangana nevarungu kumaembassy ikoko pavanenge vachipiwa maglasi ewine votanga kufungidzira kuti votaura nevarungu kuti we will reverse it. Uchairivesa iwe sani. Nekuti kazhinji kachona vanodaro havazive kwayakabva nyaya iyi. Inyaya yenyika. Inyaya yakatangwa naana baba vaMugabe naana baba the late Joshua Nkomo. Saka haisi nyaya yekungofungidzira kuti waenda paconference, waenda paTV. Ndirikuda kuti nditaure zvakare mabusiness organizations edu. Vamwe vachona, mamwe mabusiness organizations achona edu anomirirwa nevanhu vatema vanozobira vaakutanga kutaura on behalf of a foreign. Haunyare. Dai wangori hama yangu, ndaishedza dare rekumusha kuti kubikwe doro nekuti unenge wataika zvanyanyisa. Ini ndapiwa basa. Basa randapiwa harisi rekuti ndidibete kuti mutemo wakanaka kana kuti hauna kunaka. Mutemo uripo. That's it. There is no discussion about indigenization.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zvave kuitwa izvi zvichapa kuti upfumi hutonyanya kuipa.
Zvinoita vanhu vaZhuwao zvinogona kutozoita kuti investment premium yedu itonyanyisise kukwira.
VaChitambara vativo zvekuti vaMugabe vane madhigiri akawanda hazvina zvazvinobatsira.
Fundo inofanira kuita kuti munhu ave humble isi tinoita maPhD takapedza maPhD. Saka hamungati nekuti munhu aita masters ende havana kunge vaiita kuLondon School of Economics. Vakaita kuUniversity of London through correspondence. Haisi masters yekunge munhu achinga agara padesk achitodzidziswa.
Vakawanda vemabhizimisi vekunze ava vanga vachiti havawirirane nemutemo uyu unoti vape vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvemabhizimisi avanenge vachida kutanga.